Ndakamira pana Jehovha. Zvose zvamakandifungira zvodzokera kwamuri. Vakati ndichawira pasi asi ndakamira. Vakati ndichachema asi ndiri kuseka. Jehovha ndiye nhare yangu, ndakavharirwa neropa raJesu. Zvavakaronga usiku zvaparara masikati. Miseve yavakafura haina kundibata ini. Handifambi ndega, Mwari vari pamberi. Shure kwangu kune moto, pamusoro pangu pane nyasha. Handiti zvazvose ndakachengetedzwa naMwari. Zvese zvavakatuma kwandiri. Back to sender, back to sender, back to sender, back to sender. Handiti, handiti, handiti zvachose.
Jehovah ndiye mutiviri.
Zvese zvavakaronga pamusoro pangu. Back to sender.
Shindinopinda ndakasimba. Handisi munhu wekutisidzirwa. Vakandichera makomba asi ivo vakawiramo. Ndakapfekwa nhumbi dzokurwira. Hapana zvandinozeza. Kana Mwari ari neni, ndiani angamira neni?
Zvakaipa zvodzokera. Uroyi unoparara.
Ronga zvako asi zano raJehovha
rinomira.
Ndiri mwana waMwari,
ndakavharirwa,
ndakafukidzwa.
Handibatiki, ndakavharidzwa. Handibatiki, ndakavharirwa,
ndakafukidzwa.
Handibatiki, handibatiki.
Ndakakengetedzwa naMwari. Zvese zvavakatuma kwandiri.
Back to sender, back to sender, back to sender, back to sender.
Oh, handiti,
handiti,
handiti
zvachose.
Jehovha munhare yangu, Jehovha mudziviriri wangu. Ndichafamba ndisingachishwi nokuti Mwari vaneni. Amen. Amen.